Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Chirwere chekolera chobata mamwe matunhu emuKaribha kumashalaland west. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopinda musangano weCOP29 kuAzerbaijan. Indwe mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere chekolera icho chotanga zvekupararira chauraya munhu mumwe chete kunzvimbo yekuraura hove yegachekache kuKaribha kumashonaland west uye vamwe vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi. Mutori wenhau Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Celestino Dege vazivisa nhasi kuti chirwere chekorera chapararirawo mumatunhu madiki anoti Hurungwe neSanyati mumaawa makumi maviri nemana apfuura. Mumiriri weKaribha muparamende vashaini Gwangwava vaimbove mukoti vanoti muwadhi 2 kuKaribha pane vakabatwa nechirwere ichi.
Varikufungidzwa kuti vanayo ikoko vanosvika 7. Kozoitawo 1 munhu akashaya ari kufungidzirwa kunzi akashaya nechirwere chekorera. Naizvozvo seumiriri weKaribha ndinoti mashoko akadaro anosuruvadza sezvo chirwere ichi kudzoka kwacho chinotounza kusuruvara muvanhu. Sezvo chagara chakambotora upenyu hwevamwe vanhu saka tinokurudzira kuti vanhu vemunharaunda vaatevedzere zvinotaurwa nevezveutano.
Vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mwaka uno wekunaya ndipo panowanzopararira chirwere ichi.
Mvura yakuda kunaya painonaya paya iyo pachayo inotori ngozi nokuti inotanga kuparadzira kolera iya yese nzidzi dzese dziri contaminated dzinenge dzaakuzadzwa nekorera chizadza kumwewo matsime ese anobva azara tachiona. Saka kunaya kwemvurawo zvakare kunounza dambudziko rokuti inopararira nokurumidza.
Kupedza chirwere ichi Dr. Madzorera vati
tsvaga sosi yekorera kwakakosha. Dzimwe nguva mogona kuona kuti chibhorani 1 chete ndochine korera chachizadza dunhu rese nekorera ichocho chikangovharwa zvatoita kolera yapera kwenguva iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kupa vanhu dzidziso.
Asi takatarisana nenguva yekunaya ino tiri kuona kuti iye zvino izvi mazhanje ave kungotengeswa pese pese. Mango dzave kungotengeswa nemuma streets. Zvibage iye zvino izvi zvichange zvakuwanda zvekare. Izvo zvinoisa vanhu munjodzi yakanyanya zvikuru. Nekuda kwekuti vamwe vane zenge vachingotenga mazhanje vototanga kudya vasina kana kugeza maoko. Vamwe ndivo vanotengawo dzimango vachingoisa kumuromo vasina kugeza maoko.
Kudzivirira korera vanhu vanokurudzirwa kunwa nekushandisa mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, kugeza maoko nemvura yakachena ine sipo kana vabva kuchimbuzi, kusadya michero nezvimwe zvisina kugezwa pamwe nekudya zvinhu zvakabikwa zvakanaka uye zvichiri kupisa. Gore rapera chirwere chekorera chakatangira mudunhu iri zvakare musi wa12 kukadzi kuChegutu. Hurumende yakazozivisa kuti yainge yakwanisa kumisa korera yakatangira kuChegutu iyi muna Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurwisana nayo kwemwedzi 10 nemisere. Asi iko zvino yatangazve kupararira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nonurai Jena.
Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vari kupinda musangano we Convention on Climate Change kana kuti COP29 uri kuitirwa ku Azerbaijan uko kuri kupinda vatungamiri wenyika nemasangano vakasiyana siyana. Musangano uyu watanga nhasi pasi pedingindira rekuti in solidarity for a green world rinokurudzira pasi rese kurerekera mukuchengetedzwa kwezviwanikwa munyaya dzemamiriro ekunze. Vatungamiri venyika nemasangano vanosangana pamwe chete pagore kuzeya nezvemusangano uyu. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muzvirongwa zvekushandukwa kwemamiriro ekunze mubazi rezvemamiriro ekunze vaWashington Jakarta.
Zviri kuzotaurwa pakati penyika dzakasiyana siyana nyaya dzemari iyo inofanira kubatsira nyika dziri kutambura nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Takatarisana nemafashamu ari kuwanika munzvimbo dzakange dzisingatombowa nemafashamu. Dutu rakaoma riri kuparadza dzimba nemisha. Dzimwe nzvimbo dzaakuve magwenga inyaya yekushaya mvura. Mvura yekunwa yezvipfuyo yevanhu yaakuenda ichishayika. Izvi zvichange zvichitaurwa kunzi todini, tingawanepi mari ingabatsirise vanhu ava vasiriwo vakakanganisa mamiriro aya ekushanduka kubvita mamiriro ekunze. Zviri kuzenge zvichitaurwa kuno.
Pane nyaya here dzakakoshera vanhuwo zvavo kana kuti inyaya dziri kungobata hurumende chete dziri kunangana nemari iri kutsvagwa iyo?
Kana vanhu vakuwadzwa vakanganiswa dzimba dzavo dzapwanywa nenyaya yekushanduka kubvita mamiriro ekunze, vanozofanirwa kunge vachiunotora mari vachiwana mari kubva mumari ichazenge yakuiswa bhanga rinonziro loss and damage fund, richireva kuti zvakanganisika mukugara kwevanhu nezvukukwari hwavaita nezvavanazvo upfumi hwavo, mari iyi inezenge ichibatsira nyika dzakasiyana siyana.
Imiwo sehurumende yeZimbabwe, ndezvipi zvamungaudze vana veZimbabwe kuti vatarisire kubva kumusangano uyu?
Ndiri kutarisira kuti COP29 ichakwanisa kunge ichipasisa, ichizoita kuti avo vari kukonzeresa kushanduka kunoita mamiriro ekunze vange vachiisa mari yakakwana inovimirika mubhanga iri, kuti nyika idzo dziri kuenda dzichibudirira zvishoma nezvishoma tikwanise kunge tichiwana mari idzi.
Vandudzo yeramangwana kuseri kwemisangano iyi inomirawo papi?
SeZimbabwe tinotarisira kuti izvi zvakange zvakwanisa kuwanika, tinenge tichikwanisa kuzoenda mberi nebudiriro yenyika, tichikwanisa kuzvidzivirirawo matambudziko anezenge achikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Mukuru muzvirongwa zvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvemamiriro ekunze waWashington Jakarta vari parunare kuAzerbaijan naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivans abatawo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Misangano yekopi yavanoti Conference of the Parties, maparties UNFCCC. Kusangana kwenyika dzepasi rese dzakasainirana chibvumirano ichocho vachitarisa nyaya dzeclimate change kuti vangaite sei.
Nyaya hombe pamusangano uyu ndeipi?
Pari zvino ndingati nyaya hombe ndeyekuedza kuzadzikisa zvishuwo zveParis Agreement yekudzikisa nyaya dzeglobal warming kuti inge iri pasi pe 1.5 degrees.
Chikurukuru chamungati ichi ndicho chinobudwa nacho mumusangano uyu ndechipi?
Tichitarisa zviri kuitika mumakonferensi iwawo, yangova tingati matalk show ekuti vanhu vanenge vachipa maspeech asi hapana zviri kuitwa zvinoshanda chaizvo chaizvo. Nyika iri kucheya COP gore rino iAzerbaijan, nyika iyoyo upfumi hwavo hwakabatwa neoil and gas, zvinova ndo zvinhu zvatiri kuedza kuti vaderedze kushandiswa kwemafossil fuels ayo anokonzera chaizvo utsi hunokanganisa mamiriro emuchadenga, carbon emissions, asi action chaiyo chaiyo hapana, kungopomerana mhosva dzekuti imimi ndimi makakonzera climate change, isusu hatina zvatakaita, saka imi munofanira kuti bhadhara. So inyaya dzekudhimanda mari yaanda yavari kuti loss and damage.
Taono vamunanga gwavachi sangana nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika pane here hukama hungaiunza pundutso kubva kunyika dzakaita se Guinea Bissau kana iyo Azerbaijan yacho.
Hapana chatingatarisire kunyika dzakaita sana Azerbaijan kana na Guinea Bissau, handi nyika dzine upfumi hwemandorokwati hwekuti tinganyatse kuti pane chinobuda tikadyidzana nenyika dzakadaro. Asiwo of course panewo inonzi climate diplomacy, yekutiwo vatungamiri venyika vanenge vachiudzana vachibuilda macoalitions, no problem.
Vanga vari mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mombe dzakawanda munyika dzinonzi dziri kufa nekuda kwenzara yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Mudunhu reMatabeleland South kunonzi kwafa mombe dzinodarika zviuru gumi kana kuti 10,000. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weAda vaIan Craig.
Ndikona riri dambudziko gurusa ichokwadi. Ndakabva kuMatabeleland masvondo mairi apfuura, unoona mombe yakarara. Unotona kuti haisusumuka pomi ndo inenge yakazara pasi, and simba rekusumuka chaiyo inenge isina. Zvinhu zvinorwadza zvikuru, nokuti kana tichiona mombe ndo bank remurimi iroro, rekuti kana ane mombe dzake kana pane zvaakudawo anokwanisa kushandisa mombe dzake kutengesawo nawo mari obhadhara maschool fees nekuita zvaanoda. Uyezve tinoona tisi kuti AFC bhanga redu ranga riri adibhengiriya rinoshandisawo mombe secolotial kuna vanhu vanenge vachida kukweretawo mari dzekurimisa. Saka tinoona zvinhu zvinorwadza uye zvinodzorera varimi shure, nokuti ipfuma yavari kuona ichiparara.
Ko, kutengesa mombe dzacho,
chimwe chinorwadzisa zvikuru ndechekuti vanhu vaya vane mari wakaona mombe dzaakuonda zvekutadza kusimuka dzaakurwara, ndio pavanoenda unoti mombe $50 iwo dzitora unodzifidha pasati patingana mwedzi mitatu waakutowana mari yakanaka kubva pamombeya. Ndichiona chiri chitema zvakare kune vanhu vanenge vane mombe idzodzo. Saka kutaura chokwadi, zvinhu zvinorwadza tichiona pfuma ichiparara kudaro. Saka sevarimi ndoona kuti ini tikada kuti pamombe dzatiinadzo dzisati dzasvika panguva yekuti dzaipa, wakatengesa imwe chete kana mbiri, wanowana mari yekugadzirira udyo hunenge hwakanangana nenguva yechando. Yatoona seziva kuti gore rega rega munguva yechando munenge musina chikafu. Saka tikaati aiwa, tinge tagona kuchengetedza pfuma yedu inenge iri muzvipfuyo nekuburikidza kuti tadzichengetedza zvakanaka.
Hurumende pane zvairi kuitawo here kugadzirisa dambudziko iri?
Hurumende pachai yakamboedza zvikuru kuita inonziyo presidential pasture scheme or pasture program, iyo wanga huru hurongwa hwekuti hurumende yaitsvaga kune masora ichinokohwa ichigadzira mabhera aizotambiriswa kune varimi.
Vanga vari sachigaro weAda vaIvan Craig vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, uyai tibatane pano paVOA Shona WhatsApp channel yedu patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda pamunoona mastatus paWhatsApp zvakare motsvaga VOA Shona, hapadiwe link. Asi kune avo vanoda havo kushandisa link, munowana link iyi paFacebook page redu. Mutongo wanga wakatarisirwa kupiwa kunhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change 64 kusanganisira vakafanobata chigaro chemutungamiri wechimwe chikwata chebato iri vaJameson Timber wanzi waive kuzopiwa nemusi wechishanu svondo rino mushure mekunge mutongi wedare remagistrate vaColette Ncube vatadza kuenda kudare. Mutongi amira pachinzvimbo chavanxube vaDonald Ndorowei vanonzi havana zvikonzero zvavapa pakusaenda kudare kwavanxube. Vatimba nevamwe vavo nhasi vasvitsa mazuva 100 kana kuti 147 vari muusungwa kubva zvavasungwa musi wa16 Chikumi vachicherechedza zuva remwana wemuAfrica. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere vanoti zviri kuramba zvichiitwa nematare zvekusapa mutongo kuvasungwa ava kutyora kodzero dzavo dzavanopiwa nebumbiro remitemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona sekuti kodzero dzavo dziri kuramba dzichingotyorwa nekuda kwekuti bumbiro redu remutemo rinotiro munhu wese ari innocent kusvikira azobatwa nemhosva. Zvichireva izvo kuti kana munhu akaramba akaitwa muusungwa achinzi akamirira kutongwa, dare redu rinosungirwa nebumbiro redu remutemo kuti vachimbidze kuunza vasungwa ivavo pamberi pedare kuti vange vachitongwa. Zvino vakaramba vachingononoka kutongwa kwavo zvinoreva kuti vava kutovapanisha nemhosva yavasati vabatwa nayo.
Asi hapana here matanho anokwanisa kunge achitorwa ekuti zvisaramba zvichiitika zvekuti vasungwa vanoramba vachingowedzerwa nguva vari muusungwa vasati vatongwa?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitika zvichingofambirana mberi nekuti magweta avo ari kuti kudii. Isuwo sevarwiri vekodzero dzevanhu tinongoramba tichingokurudzirawo hurumende yedu iyo inova iri kutungamirira chikamu chesadhari kuti zvinosvibisa zita renyika, zvinosvibisa mashandiro ematare nekuda kwekuti inofanirwa kunge iri prosecution inenge yava kuonekwa yava political persecution, zvikuru sei nekuda kwekuti vasungwa ava vasungwa vari active mune zvematongerwo enyika.
Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti matare anga achitora matanho iwayo?
Zvakawanda zvingadai zviri kukonzera. Chekutanga ndechekuti vasungwa ava tati isusu mapolitical activists, zvichireva kuti zvinenge zvava kuoneka sekunga mapolitical prisoners kuti mhosva yavari kutongwa nayo siri iyo yavari kunyanyoshungurudzirwa. Mhosva iyi ndoiya yatinoti muchirungu lawfare, zviya zvatinoti vana muchuchisi vava kushandisa mutemo kupindira munyaya dzezvimbokoma zvematongerwo enyika. Matare tinenge tichikurudzira kuti havafanirwe kunge vachipindira munyaya dzakaita seizvozvo. Pattern yekuti zvinofamba sei ndo inoita kuti tiwanikwe tiine kakugonomuna nekuti tinoziva kuti pane mapolitical activists mumashure umo vakasangana zvekare nenhau dzakaita seizvozvi icharangarira nhau yavo Pierre Chimono uyo akachengetwa akavharirwa zvekare achipomerwa mhosva yaasina kunge achizobatwa nayo. Icharangarira nhau yaJob Sikala zvekare akachengetwa mutorongo achipomerwa mhosva yaasina kuzobatwa nayo. Tozotarisa mashoko aya akataurwa navaChristopher Mutsvangwa yekuti ivo ndivo vanoudza matare zvekuita. Saka izvozvi zvinosvibisa zvikuru mashandiro ematare.
Vanga vari mukuru weZimrights vadzikamai Bere vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, mutongi vedare repamusoro vapisirai kuenda nhasi vapa mutongo wekuti vaMike Chimombe vasamanikidze waWiki Nochivayo kupa uchapupu panyaya yavari kupomerwa yekuba mari yembudzi kubva muhomwe yemutungamiri wenyika yekubatsira varombo. VaChimombe vari kupomerwa mhosva iyi pamwe chete navaMoses Mpofu. Vaviri ava vanonzi vakaba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti US$7 million. Nhengo yeZANU-PF uye vaimbo weseneta webato rinopikisa reMDC amai Lilian Timvos vanonzi vashaya. Bepanhau reHerald rinoti amai Timvos avo vakamboweseneta wezvishavane vashayikira kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Vangava vane makore 51 ekuberekwa. Munguva yavo vari kubato reMDC vakabata zvigaro zvepamusoro zvakasiyana-siyana kusanganisira chemutevedzeri wemubati wehomwe icho vakazosiya munguva yavasiya bato iri vachienda kuZANU-PF muna 2021. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira madzimai kuti vanyorese pamuviri pavo pachine nguva zvinowedzera kuti vasununguke vana vakagwinya. Izvi zvinonzi zvinobatsirawo kuti vana vasatapurire zvirwere. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati kukurumidza kunyoresa kunogona kudzivirira zvinhu zvakaita serufu.
Zvakakosha kuti vaende kunonyoresa kukliniki iri pedyo navo kana kuhospitari iri pedyo navo. Zvakanyanya kukosha mazivano nokuti tine interventions akawanda atogona kuita okudzivirira kuti vana vasafire mudumbu, vana vasazozvarwe vakaremara, vana vasazvarwe vane zvirwere. Zvatinoita kana mauya kuzonyoresa, tinocheka ropa, tocheka une HIV here, une syphilis here. Zvirwere izvo zvogona kubatirira kumwana achiri mudumbu, zvigomuremadza kana kumuuraya. Kana tangoona kuti une HIV, tobva tatotanga kurapa, tatodzivirira mwana achazvarwe ane HIV. Kana taona kuti une syphilis, totorapa. Syphilis inoremadza vana, inorwarisa vana zvakare kana vachinge vaberekwa.
Tabvunza Dr. Madzorera kuti nhumbu inofanirwa kunyoreswa yava nemwedzi mingani.
Ungoziva kuti wabata nhumbu, chinonyoresa nokuti the earlier we do it the better. Tikatanga kurapa, mwana achangofomewa zviri nani pane kuzorapa mwana akuma 36 weeks atobatirira chirwere kudhara. So pane zvakawanda zvatotarisa munhu paanonyoresa, tichitarisa kuti ropa rake rakakwana here. Kana risina kukwana, tototanga kumupa mapirisi okuwedzera ropa nokutarisa zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, mavhairasi mamwe akangowanda wanda anoafekta vana mudumbu. Tichitarisawo kuti mudzimai wacho akamira sei, anogona kubara here mwana. Tototanga kupana mazano nokuti iwewe wakanyanya kupfupika uye masuwa ako aya anenge madiki, ndofunga tichapedzisira taita operation. Nezvimwe zvakadero, tichipana mazano nguva ichiripo vanhu vachigadzirira ndangariro dzavo.
Dr. Chinamora Muteve, chiremba wezvibereko, vatiwo madzimai anofanirwa kutanga aona nyanzvi kana vofunga zvekuda kuita pamuviri.
Nhumbu haibhukwi wane pamuviri vasikana. Nhumbu inobhukwa usati wane pamuviri uchiplana pregnant. Because pane zvakawanda, pane zvirwere zvatinokwanisa kupreventa kuna mama nekuona kuti zvirwere izvi zvisazobatire mwana. Uyezve pane kuti tinoda kuti tione kuti mai vacho vari pautano here hwekuti vanokwanisa kubatira pamuviri vakakondinya nepregnant zviri sefi. Saka nhumbu ngaibhukwe usati wane pamuviri.
Mumwe chiremba, Dr. Crispin Ngwenya, vepachipatira chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru, vati kunyoresa pamuviri kunopa madzimai mukana wokuongororwa nguva nenguva pavanenge vakasvitakura.
Chidziro chatinokurudzira ndechekuti munhu abhukise nhumbu yake. Dzese nhumbu zvadzo zvinoda kuti dzibhukiswe. Kana dzabhukiswa, kwakuchiita yatinoti antenatal care, kana kuramba vachiongororwa, vachinoita vachinoita mavhizits avo kuya kwatinonzi vari kuenda kuskero dzenhumba. Nditi ndo zvinhu zvatichitarisa kuona kuti nhumbu yakagara zvakanaka here, mwana ari raiti here, zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti indai munobhukisa kumakliniki.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora kuti tinzwe divi ravo, asi gwaro rakabudiswa nesangano rinoona nezvevana reUnited Nations Children Fund kana kuti UNICEF muna chikunguru wa2023 rinoti muZimbabwe madzimai ave nepamuviri angangosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu mugore ra2021 vakabatsirwa mukudzivirira kutapurira utachiona hweHIV kuvana, inonzi pachirungu vertical transmission of HIV. Sangano rePlan International rinoti pasi rose vanasikana vari pakati pemakore gumi nemashanu negumi nemapfumbamwe vanofa vachisununguka, zvinopa kuti vakawanda vakurudzire kunyoreswa kwepamuviri kudzivirira kurasikirwa kweupenyu. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Kamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi America iri kucherechedza zororo revakarwa hondo kana kuti Veterans Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore roga roga musi wa11 mbudzi. Iri zuva rinopindirana nemamwe mazororo anocherechedzwa kune dzimwe nyika akaita seri Armistice Day uye Remembrance Day kucherechedza kupera kwehondo yenyika dzepasi rino yekutanga kana kuti World War I. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDivry University muzvinafundo yeLuitmasocha.
zuva reVeterans Day kana kuti ramagamba muAmerica 11 November izuva rakakosha chaizvo rokucherechedza masacrifices akaitwa navamasoja naari kuitwa nazvino namasoja zvekare rakakoshera pakuti ndiro zuva rakasainiranwa kupedza hondo yokutanga yepasi rose inonzi World War I.
Zvinoitwa muzuva iri ndezvipi mukuru icherechedza?
Vakaseva muhondo nevachiri kuseva muhondo dzakasiyana siyana nemuchiuto vanenge vachitarisira kunge vachitendwa. Ndio saka muchiona maAmerica ruzhinji rwacho rwusirirwo kuti musi wa 11 November aiwa asi pese pazhinji pacho panoonekwa munhu unenge akapfeka uniform yemauto maAmerica vanenge vachitendwa kuti thank you for your service, tinokutendai nezvemune makaita. Saka iri zuva iri tinoona kuti vamabhizimisi vakawanda, angava marestorendi vanenge vachiva pachikafu mahara, angava masupermarkets vanenge vachiva pamadiscount kuvadzasira zvinhu zvavanenge vachitenga senzira yokuvatenda kuti rusununguko norunyararo nekodzero dzavanhu dzatiinadzo muno maAmerica adzaedero dzavapo. Dai kwanga kuri kuti panga pasina mauto anochengetedza zvese izvozvo.
Vachiri kukurawo vechidiki vangadzidzawo zvipi munorondo yezuva ranhasi?
Kune avo vanga vavana tinoona kuti vamauto vanodaidzwa kuzvikoro kunotaura navana pamaredhiyo chaipo, ngao mota kana mudzimba munenge muchidaidzwa vamauto vamwe vachitaura kukosha kwazvo kwokuva muchiuto, vachitaura zvekare kuti chiuto chakakosherei pamwe chete nezvavakaita kuti vanhu vahwisise kukosha kwamauto vachazova nokuremekedza pamwe chete nokukurudziravo vamwe kuti vange vachijoina chiuto.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo yeElliot Masocha, vachitaura naIvan Sinunga, Zininga weStudio 7 vari kwakare kuOhio.
PaStudio 7 apo uri siyana kumachimbisi. Kumana munodadisa mukomana, sitosvika rini Zimbabwe uye tichienda kotsvaka mabhazi kuhaya kuende kotambira kunze kwenyika, kutambira kune mamwe maground. Asi mari iri imomo ichipuwa vanhu vichitambudzika ndiyo kuti tinoita sei mukuwanda kwayo, asi tisina kana ground kana hwani rakanaka zvavo. Then ndokutaura ngezvemozambique. Mozambique iri kugona inodadisa, dai aramba achiita zvairi kuita izvozvo maite mavhote mamwe matsva zvingabatsira Mozambique kuti isaite sango. Katarira kwedu kusaidi kumabhodha kunana Mozambique nana Zambia kwedu kundana Chipingo, sango rega rega nokuda kwehondo dzinonga dzichiitika nevatongi vanohudzvinyira. Saka vakaita zvido zvavo, zvinhu zvinofamba zvakanaka nemukoma Chibambanga paRasimbek. Tatenda
makadiko paStudio 7. Ndiri Gokwe reGokwe. Ndinobhiliva kuti the best hypocrite in a democratic setup is the one who wins election. Anogona kunyanya kunyepera vanhu musarudzo dziyadziya dzokuti vanhu vane vakasungunuka kutaura zvavanoda, iyeye ndiye anohwina. Asi izvi kana kuti zvive wrong, kana kuti ndiprove kuva wrong, toda kuona kuti vaTrump zvavapinda vachaita here zvavakataura, zvinosanganisira kuti toda kumisa hondo pakati paZelensky naPutin, kumisa zvehondo dzekuIsrael kuGaza State. Vakadaro zvandataura izvi dzinenge dziri nhema.
Uye makati paStudio 7, vatiri veStudio 7, chikumbiro ndechekuti munangarwa ngaasatonge zvesizvo kune nyaya yekuMozambique. Ngaite zvido zvevanhu vekuMozambique. Ndo chikumbiro changu chandinacho, kwete kutonga neudzvanyiriri. Maitira anotiita kuti bata senhapwa. Please, ndapota ngatonge mune zvakanaka, mune zvinodikwa nevanhu veMozambique, nekuti vastrike havachadi aripo. Ndinotarimira ari pano patembisa.
PaStudio 7 maswera sei. Chingoti tine hurombo neavo vakaputsirwa dzimba kuBelvedere.
Tinotenda vateereri musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siya hlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle emsakazweni we Studio 7. Ngomvulo mhlaka 11 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Situation yenkomo eGwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa, zifela phakathi komuzi, mijana kusekho gangeni, sezibuya phakathi kwedolobha zamabhizinisi phakathi.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo ole-agritext luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala.
Omama obebeka iqiniso etafuleni eyela ukuthi abantu bazakuthini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokeli babantu babe ngabantu abaqotho.
Kasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla le-MDC Alliance wasephuma kulo esesiya kuZANU-PF. Izakhamizi zemzingwane zikhala ngokuphelelwa izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele-China emba igolide kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima kanye lokufuya olwe-Agricultural Extension Services i-Agritex luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala lonyaka. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezifuyo kugatsha lukarhulumente ole-Agritex ezantsi emandebeleni, umnumzana Tishke Mchema uthi inkomo ezidlula kancane inkulungwane ezilitshumi 10,134 sezicubile esabelweni lesi okulesomiso esesabekayo. Umchema uthi iziqinti ezile nkomo eziningi ezifileyo zigoqele seGwanda, Insiza, Matobo, Bulilima kanye leMangwe. Umnumzana Obert Jiri, umabhalane omkhulu wohlangothi lukarhulumente olubona ngezokulima lezifuyo, watshela ikomiti ekhangelane lesomiso lesi e-Drought Action Committee mhlaka 19 ngoMpandula uthi kule nkomo ezifika phose inkulungwane 900 ezacuba kuviki yodwa ekuqaleni kwenyanga le esabelweni lesi. Wabika njalo ukuthi kwacuba inkomo ezizinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500 esabelweni lesi kusukela ngohlangula lonyaka kusiyafika kuMpandula. Wathi inkomo zasezicuba ngobuningi bazo ngoMpandula njalo kwakukhangelwe lokuba lizakhuphuka inani lezicuba ngeviki. Kule nkomo ezedlula amakhulu ayisithupha 660,000 esabelweni seMatabeleland South, urhulumente uthi uzama ukuhlenga inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ezibhekane lokusolakala kwamadlelo lamanzi elizweni lonke. Usobhuku ematshetsheni umnumzana Love Mondlovu uthi isimo sibi kakhulu lonyaka kuwadwane kwanda North.
Okungazalwayo ngisende 55 years ezigcweleyo angazeli nibone sesimeni esinje. Kunje sivuka ekuseni sizolinda izifuyo zibuye sibondize nganathi angapi ngoba vele ziyabanjelwa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Albert Ndiweni oyisakhamuzi kuward 14 eKezi wathi lo nyaka iningi lizavala izibaya.
Yazi okulapha kuyesabeka, akusela lutho lapha, lapha kula lutho sibili. Nxa kungaphambanisa kuphuze ukuthi likhize, abantu bazavala izibaya, bazavala.
Iinkomo ezisemaphandleni angaphansi kwedolobho leGwanda sezicubele edolobheni esezidinga khona amadlelo. Siqoqele lo kansila waleli dolobho umnumzana Wellington Nare.
Situation yenkomo egwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa zifela phakathi komuzi ulitshana busekho egangeni sezibuya phakathi kwedolobho zamuthi zidle phakathi edolobheni ziningi kakhulu ziyafa inkomo almost each and every day ulusizi kakhulu aningazi benkomo bavulela inkomo zabo bengafidi izinkomo kumbe kuswelakala kwemali lotshanda babusekho lamanzi sokunzima kakhulu ziyacuba ziyafa kakhulu phakathi komuzi kubuhlungu kakhulu. Ngikukhuluma nje kulenye nje efike khonapha eduzane
lanxa uhulumende phathisa abafuyi ngesikuba senkomo ukudla lokho kubikwa kunganeli okudala ukuthi ezinye zicube. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Onke waba ngusenetha unkosikazi Lillian Timvios kasekho. UTimvios ubhubhele esibhedlela seHarare ekuseni namuhla. Unkosikazi Timvios obikwa ebesele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lanye 51 wayelilunga lebandla leMDC Alliance wasengena kwele ZANU PF ngomnyaka ka 2021 akukacaci ukuthi ubulewe yini abezombusazwe abagoqela ezinye iziphathamandla zebandla leZANU PF lamacele wonke awe TRCC sebethumele amazwi enduduzo kumdeni wakhe. Umnumzana Witness Dube ilunga leZANU PF owayesebenza lomuyi kusukela kubandla leMDC uchazisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngomufi.
Umuntu esile laye thina abanye sisukela ku-opposition omama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazakuthini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokheli babantu babe ngabantu abaqotho. Thine ekade sisebenza la eduze kakhulu uyazibuza ukuthi yi-politician kumbe umuntu olahlekileyo ngoba ukusebenza kwakhe ukusebenza kule nhliziyo eqotho ekhangelele ukuthi isizwe sakhiwe. Yikho okubanzi kwakhona kwagcina kusenza ukuthi labanye abakhokheli abakwezombusazwe mhlawumbe kuhlangothi lwe-opposition kungazwisiswana ngoba umuntu wayengakwanisi ukuthi yena nxa ebona ukuthi into kangihambe ngendlela abesethula abesekhothamisa ikhanda ehlule ukuthi akunike umbono. Abaningi abakuhlandi khonokho izima kubanja leZANU PF kufinyile ngokuphaa izima kweso ubesekwatisa ukuthi abe ngumuntu okhuluma nomkhokheli welizwe lomkhokheli webandla leZANU PF kwele nhliziyo enhle.
Ungathini ngomsebenzi wakhe kusukela kubandla leMDC liseseyi-MDC kusiya ngaphe sengusenetha laphambili?
Ekusebenzini kwakhe njengosenetha ngumuntu owayekhangelela ukuphakamisa omama ngizananzelela ukuthi umama uTimvios kazange abuye kupolitics ngokufuna angakuthola kupolitics. Ngumuntu owayenamabhizinis akhe amileyo ezishabane aziwa ngumuntu wonke wavela wathi kuya njezoba ngusenetha wayesebenzisa imali yakhe eningi ukuthi ancedise abantu kubandla le-opposition. Ngiyakhumbula kwesinye isikhathi wake waba ngu-chairperson we-Midlands Province. Yebo ngumama kodwa kwenelisa kwakhe uyadlula ngisho labo baba. Umuntu lwana wokuthi wayengumama kodwa ongambala ufake esike lamadoda amaningi phakathi kwakhe abaningi bengakukwanisi. Ngaleso sikhathi ubaba uLove Momoyo uyengu-chairperson wonke ujikelele webandla wayengumuntu wayesebenza laye kabanzi e-Midlands nje-ke ngoba wayenobukhokhelo obuqotho obuthandwa ngabantu obenza ukuthi nxa abantu ebatshela ukuthi izinto bazenze ngalolu hlobo babengathandabuza.
Lo ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla leZANU PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Kuqhutshwa umhlangano wokuhlaziya isimo somkhathi oweConference of Parties kumbe iCOP29 ongenwe ngabakhokheli abachiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eBaku kwele Azerbaijan. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo zokwenqabela ukuguquka komkhathi iclimate change. umhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi In Solidarity for a Green World uzahlolisisa osokwenziwe ngokwenqabela ukukhudumala komkhathi, imali efunakalayo lokunye okuchiyeneyo. Amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika akhala ngemali ephansi yokuqhuba inhlelo ezilakho ukwenqabela lolu dubo. Incwadi zithi ukukhudumala komkhathi kukhanya kuyikho okudala ukungani kuhle kwezulu eZimbabwe lakwamanye amazwe achiyeneyo. Umlimi olodumo umnumzana Luthe Mabandla oleplazi eKwekwe eNkabazwe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kusobala ukuba ukukhudumala komkhathi kudala umonakalo omangalisayo kwezokulima.
Kunzima ukuthi ngitsho kakuhle, but eqinisweni we've experienced climate change esidala ukuthi even izulu kunakwalo kube erratic, then we do not have ama pastures.
Ukuthi la kudala kwakunje yini mnumzana kumbe kathesi kuyakhanya sibili nguquko yangkhona?
Hayi, kathesi nguquko sikhanya. Angithi kudala kwakuvele kusazakala ukuthi izulu nxa selisina liyaqalisa 15 October liyana. There was no question about it. But kathesi sizini silokitshintsha, sesikhangelela kathesi ukuthi izulu size silizuze sokuko December, and lingaqalisa ngoDisemba, mid-December. Come end of January selihambile.
Kubalimi kujohn khonoko wena ngubona kwakho labafuya izinkomo lokunye.
Bekubalimi sokusithuthi sokumele si-adapt to the changes ezikhona, sibe lendlela zethu ezokuthi silungise ama-pastures ethu, like ukuthelezela ama-pastures sisebenzisa ama-overhead irrigation. You create your own place ozayivula ibe nsimu yakho, uhlanyele utshani uthelezele. You also need ukuthi yena during time yokuvuna nawo ube le stock feed oyivunayo ube nayo. So kuchenela kudala ukuthi inkomo zaziphila off the pastures. Sikathe sokumele vele zincediswe through and through.
Kodwa kuba nzima kanganani ukuthi likwenze khona oku njengabalimi?
Ya, ama challenges akhona ngoba uzananzelela ukuthi ukusifida isifuyo at the end is difficult to recoup ama costs akho. Ngokubana wena uza kufida ngapho ukuthi isifuyo siphile sibe right, but correspondingly ngale ekugcineni kwi-end product ama-consumers they do not have the wallet to spend so much ekuthengeni inyama. So siyakusuphonga ufida, but ukuthi imali yakho iphenduke ngoba inyama is the last thing on a table, especially asithi ngomnyaka we-drought njengalo nyaka. Awungeke ukuyithwela i-KG yenyama kungela mpuphu endlini, bayamangala abantwana. Ukuthi urecoup ama-costs akho kuba nzima, but we don't have a choice.
Umnumzana Luthe Mabandla ngumlimi olodumo oleplazi eNkabazwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseKwekwe. Izakhamizi ze-Iris Fell esigabeni seUmzingwane esabelweni seMathebeleland South zikhala ezimathonsi ngokulahlekelwa izifuyo ezifela emagodini agetshwa inkampani ye-Chinese Li Private Limited, yona emba igolide kumfula uMzingwane. Zithi sokuwele inkomo ezifika ikhulu lonyaka emagodini la, njalo inkampani le isichaphaze lumfula lokunye okuphathelane lezemvelo endaweni le. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi zithi inkampani le iphosela insalela yokwenjiweyo okule mithi ebulalayo emfuleni lo. Mnumzana Mjikwane Nkomo obezama ukuhlenga inkomo ewele egotini eliphandwe yi-Chinese Li Private Limited uthi kube okwenzakala endaweni le.
Uthuthi lokungene khonapha ngesonto khona ibonakala izolo ntambama, so sesizama ukuthi siyigebhe siyikhiphe, but sokuhlala impukaniso sovele sokuyisithuthi isiyakufa. Senze ngu-8 ezame sesifile. Sizodinga amanzi manje lapha sihlangana le slime samachina, amachina etsheketsha khonapha, sokulesikhathi etsheketsha khona.
Baningi ngase bephelwe izinkomo eziwele emgodini. Umnumzana Phumlani Dube usefelwe ngezinhlanu.
Izilande ukukhazimula lokhlanu kuyabe kukhona, ndizabe zibona ngathi ngamanzi mayiphezulu edundulwini.
Esinye njalo sakamizi umnumzana Phineas Thole waphelelwa isibaya. Uthi uhulumende ubalahlile ngokuvumela abadabuke kwele China ukuthi bembe igolide emfuleni uMzingwane.
Nxa begebha lapha bona besithi belezincwadi zikahulumende kabagebhe phela bekhipha idoti yabo le-islamu yabo bayifaka ngaphandle komfula kulezindonga lezindonga okumele ukuthi ngabe bagqika kizo kodwa bona ngenxa yokuthi balama-powers from government bazenzela umathanda.
Abamele ikambali le bathi abazange bathiye imigodi evulekileyo ngoba eyabo bayivala. Ngakho ke ukufa kwenkomo akusomlando wenkampani yabo. Baphinde bathi balamaphepha wemba igolide kulindawo njalo banika abaphathi besigaba lesi imali ukuthi isebenze ikhululekile. Mnumzana Meluleki Moyo osebenzela inkampani ye-Lee Gold Mining Private Limited uyafakaza lokhu.
Kule mali abayiphiwayo ukuthi batshone isigojo sabo. UmChina nelo wakhona pho sekhuluma ukuthi sesizosebenza saligebhela enye ibhoholi yesi-2. Imali abayiphiwa kule 2400 eyanikezwa ukhansila wayisayinela kule mali eyakhitshwayo eka-Village 6 besithi bafuna isola system kulama-pictures aphumayo besemukela leyo mali layo bayisayinela futhi.
Kodwa usobhukumbuso Nyoni uyakuphika okukhunywa ngumoyo.
Bakhona abayiniwayo kodwa thina amalokiza ii-villages zethu zonke azange kuzinika imali yanga akukhanye ukuthi kuyanga
njalo kuningi esesakwenzayo sicela kodwa ke akululu ukuthi iphendule.
Ukhansela ka Ward 13 eResville umnumzana Jabulani Makhala okuthi wathatha imali yenkampani le uthi ayitholayo yayingeyokulungisa umgodi wamanzi.
Kwakulomunye indoda esasisebenza laye owabo wamachina khona ngale onguye engathi nisekhansilini ngisenzela ukuthi abantu bami bathi benefit something out of that scheme. Angithi nguye we lezinto zonke. Angithi phela mina imali engikwazi ukuthi kukhona basinika yona ngebhole eyi-1 le. Angithi the rest of the money kusho ukuthi undoda lwana nguyokwazi ukuthi wenzani ngakhona. Angithi I'm not happy ukubona umfundo njani lami. Usizwa ngikhuluma ngayo nale ndlela. Angithi mina ngathatha ngabuya lapho amaphepha akhona ngilawo ngekhaya 1300 yes for this one esayichaya bayidry and that was the end.
Uyaphambili ukhansela amakhala esithi laye izifuyo zakhe zafela emfuleni okulamagodi lenhlabathi elemithi engaziwayo.
Into eyenzakalayo ukuthi umfula uvele uwonakele bakithi kusukela khona le phezulu. Mina bengizidinge zami inkomo ngisukela ngayo konke lapho kwagibha khona amachina even some years back. Anti kulalo kuyena udaka olu soft soft loliyana inkomo ingakrossa kuphela khona lapha abadlula khona enxa 5 years ago nga ungani kubuthakathaka anti zabe sikhakwela ibhuma leliyana ingavele inyathele khona.
Uhulumende weZimbabwe ngoba kazilonyaka umise zonke inkampani zakwele China ezembe igolide emfuleni. Abamakampani yeLee Gold Mine Private Limited labo bathi sibema kugebha igolide. Umoya uchasisa ngesimo sabo.
Athina ukukhona indawo esiyigebhileyo yena leli ibona encinyane le somlaphana. I think he's there 2 months back.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency EMA balile ukukhuluma lesonto 7 lolu daba besithi amakampani emba emfuleni amiswa kusebenza nguhulumende. Ngakho-ke akulanto yokuphawula ngodubo olusemfuleni uMzingwane. Yime lesonto 7 igama longeza Jesus Banda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Pravin Jagnauth wakwele Mauritius uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotsha kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo. Utshele abezindaba be-AFP ukuba uzamile ukusebenzela uZulu kodwa abantu sebemhlamukele. Kweziphathelane leMelika ngesikhathi umnumzana Donald Trump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe, iningi liyazibuza ukuthi kambe uzagcwalisa na izithembiso zakhe lokuthi uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na. Ngakolunye uhlangothi abebandla lamademokrats baqhoba amathambo engqondo ngokunqotshwa kwabo. UVeronica Balderas Iglesias we-VOA News ulobe udaba olulandelayo olwethulwa yimi uNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ngemva kokunqoba ngesilinganiso esikhulu, abantu sebemelele ukubona ukuthi uMnumzana Trump uzabusa njani. Abasekeli bakhe bakholwa ukuba ngitsho lalabo abangamvotelanga impilo zabo zizathuthuka. Oke wancintisa efuna ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli Osekela uTrump umnumzana Vivek Ramaswamy wethule amazwi alandelayo izolo uhlelo lwe This Week Show emsakazweni we-ABC.
I think a lot of people across the country, even who have bought into, I think, some false narratives about Donald Trump, are going to be pleasantly surprised.
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi elizweni ogoqela labo abachothoza uTrump bempixa ngodaka bazamangala bebona ikholo labo selikhuphukile. Intengo yezinto izakwehla lo mngcele welizwe uzaqiniswa.
UTrump useqalisile ukubumba uhulumende wakhe ngokukhetha unkosikazi Susie Wiles ukuba ngumqoqi wenhlelo zesigodlo sikamongameli uChief of Staff. UTrump, yena oseke waba kulesi sikhundla ngaphambilini, ulobe wacaca enkundleni yeTruth Social ngomgqibelo ukuthi kulabantu ababili angasoze abafake ezikhundleni kuhulumende wakhe. Ababili laba ngwake wamela iMelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Nikki Haley kanye lowake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bona ababengabaphathi ntambo kuhulumende kaTrump ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017. Kusenjalo kule mibuzo eminengi phezu kokuthi uTrump uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na kanye lalabo asebemvulele amacala emthethwandaba. Ekhuluma emsakazweni we-ABC phezu kwalolu daba uRamaswamy uthe,
I'm going to tell you what Donald Trump has said on this time and again. Success will be our retribution.
Ngizakutshela lokho uDonald Trump asekukhulumile kanengi. Impumelelo yethu yiyo ezakuba yikuphindisela kwethu.
Kulabo ababesekela owancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho unkosikazi Kamala Harris, lesi yisikhathi sokuhlolisisa okwenzakeleyo. Ilunga ledale lesenethi elizimeleyo umnumzana Bernie Sanders wethule umbono wakhe ngesonto emsakazweni we-CNN kuhlelo lwe-State of the Union.
The working class of this country is angry, and they have a reason to be angry.
Siphila elizweni lapho abantu abaphezulu abakhomba ngophakathi, kodwa abantu abayisilinganiso samajuma esithupha ekhulwini 60% besidla imbuya ngoluthi.
Lanxa encoma impumelelo enziwe ngohulumende kaBiden, uSenator Sanders uthe kusakunengi okumele kwenziwe.
We need an agenda that says to the working class,
kudingeka uhlelo oluthembisa izisebenzi ukuthi sizabhekana ngqo nalabo abalamandla futhi sakhe umnotho lohulumende uzaziqakathekisa. Kodwa ngaphandle kokuthi umise ukusetshenziswa kwemali eningi kwezombusazwe, lokhu akungeke kwenzeke.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzanikeza uTrump intambo zombuso ngokuthula mhlaka 20 ngoZibandlela. UBiden utshayele uTrump ucingo ngeviki edluleyo emenzela amhlophe ngokunqoba kukhetho. Ababili laba bakhangelelwe ukuhlangana eWhite House ngolwesithathu. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba ye-VOA News uVeronica Balderas Iglesias. Kwezempilakahle namuhla sixoxa ngemikhuhlane etholakala emanzini evame ukuza lezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcweti kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuthi ananzelele ukumemetheka kwemikhuhlane evame ukwanda ngesikhathi sezulu kubangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo. Imikhuhlane le igoqela icholera, idysentery kanye letyphoid. Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza kabanzi ukuthi kuyini okwenza imikhuhlane le imemetheke.
Lonke ikhaya kumele lithole isambuzi. Xa abantu besebenzisa iganga, ingcekeza yabo abayabe beyitshile izwi lingani yageleza iye emfuleni besingcolisa amanzi.
UDube uthi imikhuhlane le iyavikeleka nxa abantu bengazifundisa ukuhlanzeka isikhathi sonke.
Okunye kungasivikela emikhuhlaneni yena letholakala emanzini, ukugeza izandla zethu zitshene ngamanzi lesepa. ngoba izandla zethu ziyabamba indawo eziningi ziyakwanisa ukubamba lapho kule mkhuhlane leyo. Okunye okubalulekileyo futhi yikugezisa ukudla, ikakhulu izithelo before sizidla. Then inxa kuyabe kuyukudla okuphekwayo kumele sikupheke kuvuthwe. Njengabo typhoid zikhona ivaccinations zokuthi abantu ungahlaba leyo jekiseni, amathuba okuthi ubambe umkhuhlane lowo abaphansi.
Abahlali bakobulawayo bathi balakho ukugula imikhuhlane ethwalwa ngamanzi ngenxa yengcekeza yabantu egcwele indawo eziningi, okokuthi kungana izulu ilakho ukuhlangana lamanzi anathwa ngabantu. Unkosikazi Melody Sithole, isakhamuzi selokitshini leNketa, uthi basengozini enkulu kakhulu yokugula ngesimo esibi ezindlini.
Sikhangela ukuthi besikhala ngamasuwa izulu lingakani. Khathesi ubuhlungu obuzaba khona ukuthi ngokuswelakala kwamanzi, abantu sebezadanela emanzini ezulu amileyo. Ugeza lokunye okwenzakalayo nje kuzabe sokusebenzisa amanzi nalawa abe yingcekeza, kumemetheke imikhuhlane futhi kakhulu. Okunye kukhona esiwunanzelayo ukuthi amasuwa agelezela esiya ezikotsho, ezikotshweni esisebenzisa amabhoro nalawa ndawo zokulokungakade kungamachili nje ade ahanda sikhiphela kikho. Fo-ke asazi ukuthi kungenziwa mizamo bani ukuthi sivikeleke.
Umnumzana Nqobile Ndlovu, isakhamuzi seNketa, uthi abantwana yibo abasengozini yokumemethekisa imikhuhlane etholakala emanzini.
Le toilet is the best masukunza enkulu. Korela umkhuhlane eminingi iyavela iyaphakama, abantu sebevukela khona ngoba abantwana bethu layasiphila laba. Umntwana sebanjelwe umkhuhlane, sebanjelwe umkhuhlane.
Kusukela ngenyanga kaMabasa lonyaka, abantu abahlolwa eZimbabwe batholakala belomkhuhlane wekholera bafika 3,007,705, kuthi abangamakhulu ayisithupha i-683 balahlekelwa zimpilo. Kunani lelo abantwana abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwechumi lanhlanu bayisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini i-31%, kuthi abalichumi lane ekhulwini i-14% ngabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ye-UNICEF kanye lohulumende weZimbabwe bathi bazimisele ukusebenzisana lozulu ukuthi umphakathi uthole amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlelo Live Talk namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu oweCOP 29 Summit okuhlolisisa ukuguquka komkhathi kanye lokufa kwezifuyo elizweni ngenxa yendlala. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo olwe-agritechs luthi sokufe inkomo ezidlula inkulungwane ezilichumi 10,000 eMathebeleland South kuphela ngenxa yendlala. Akasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance, wasephuma esesiya kubandla leZANU-PF. Izakhamizi zeMzingwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China Emba igolide kulumango. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkumo. Lilale.